Zondo rimwe chete ichangobva kusangana neFC Platinum iyo iri kutungamira gungano iri. Dynamos yatarisana nerimwe gomo rine mukwidza apo iri kunanga kuBulawayo kunotana neChicken Inn iyo iri pachinzvimbo chechipiri patakura yeCastle Lager Premier Soccer League. Vachitarisa matambiro ari kuita zvikwata zviviri izvi, vaongorori vemutambo wenhabvu havasi kupa Dimbare kana kamukana zvako kekunokunda muBarberfield Stadium mangwana. Pamusoro pezvo, Dynamos ichange isina vatambi vavo vashanu vane mbiri vanoti Bill Antonio oyo ari kuBelgium uko ari kutsvaga basa pamwe naShadrack Nyawa, Kim Nadzolo, Brandon Mpofu naRalph Kaondera avo vakakuvara. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vatinotenda Kanyama vanoti Dynamos haimire mumutambo wezvikwata zviri kurwira kutora mukombe izvi.
Dynamos haisi kuuya kutamba zvinonyatsokuoneka chaizvokozi nemainjeri zainayo ka handikuone chinorohwa.
Asi murairidzi wechikwata ichi Tonerai Ndiraya haasi kutarisa zvese izvi achiti varikugadzirira zvakasimba kuti vafadze vatsigiri venhabvu kwete veDynamos. Chete.
Aiwa, tiri kugadzirira zvakanaka, tichaedza nepatinokwanisa, titambe tipadze vanhu.
Chicken Inn neDynamos dzakatsonana neFC Platinum iyo ine mutambo usina kunyanya kuoma pamusha neZPC Kariba mangwana zvekare. Chiri kunakidza ndechekuti zvikwata zvese zvitatu zviri kutungamira gungano iri zviri kutamba mangwana zuva rimwe chete Cranbourne Bullets ine Harare City muVengere Stadium. Uko yadza iri muNational Sports Stadium neNgezi Platinum Stars iyo iri kurairidzwa naBenjamin Mwariwari uyo akaita mukurumbira mhiri kwemakungwa. Ngezi haisi kufambirwa nezvinhu zvakanaka zvekuti iri pachinhanho chechitere mapoints 14 pasi peFC Platinum. Asi mutambi wechikwata ichi Leslie Kashitigu anoti vatsigiri vavo vasaore mwoyo nekuti mufaro uri munzira.
Masapota zvinge zvinongoti tingoramba muchiite sapota tichabuda mawini anouya saka tichikuramba tichipusha kuti tiwanikwo tichiramba tichipa mawini.
Mitambo iri kuenderera mberi nesvondo apo zvikwata zvemuBulawayo Highlanders neBulawayo City zviri kusangana muBarberfield Stadium. Zvikwata zviri izvi zviri kufamba nzira dzakasiyana. Highlanders achida kukwira kudenga kurwira mukombe, Bulawayo City ichida kupunyuka kubva madhaka mairi. Mumwe mutambo mukuru zuva iri uri muNational Sports Stadium apo pari kusangana Cape United neManica Diamonds tisingakanganwe Triangle neBlack Rhinos pamwe neTenax iyo iri kusangana neBulawayo Chiefs. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.